mangbanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangbanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 Chivabvu 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoshora mutori wenhau weZimai Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzidzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa. Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpinya aidiwa kuRwanda nemhosva yekuponda vanhu. Amai Naspa Manyawu vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushora zvakasimba mutori wenhau Simba Chikanza wede panhau nepadande mutande rezimai.com ichiti Chikanza ari kuchidzira amai Mnangagwa achiti kana vakasagara pasi naye kupedzisa hurukuro kana kuti interview yavakaita achabudisa pachena zvakataurwa naamai Mnangagwa vachiti zvisabudiswa. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muhofisi yaamai Mnangagwa muzvare kudzai gumbo vanoti Chikanza akafonera amai Mnangagwa achida kuvabvunza pamusoro pezvinhu zvisinei naamai Mnangagwa, asi amai Mnangagwa vakataura naye vachiti zvisabudiswa kana kuti off the record. Amai Mnangagwa havana kuzogara pasi naChikanza kupedzisa hurukuro yavo iyo inonzi naChikanza ndiyo yanga ine basa kupfuura zvavakange vambokurukura zvose. Chikanza akazopa amai Mnangagwa maawa masere kuti vapedzise hurukuro yavo naChikanza. Chikanza achiti kana amai Mnangagwa vakasaita izvi achabudisa vhidhiyo vachitaura zvavakange vati zvisataurwa pachena. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stand Mukasa vanoti hapana chavanoona chakaipa pane zvakaitwa nemutori wenhau Simba Chikanza, vachiti hapana anoziva zvakatenderanwa nevaviri ava, vachiti haisi mhosva kubudisa pachena zvinenge zvatenderanwa pakati pemutori wenhau nemunhu waari kutaura naye.
Hatina chokwadi kuti zvinhu izvi zvakawamba kupi. Hatina chokwadi chekuti akatanga kufonera mumwe ndeupi, asi chatinoziva ndechekuti Simba Chikanza munhu anofonera wese munhaada, haatyiba. Ndinoziva makore akambofonera vice president kumba kwavo. Mutori wenhau asingatye anoenda kusingaende wamwe. Saka panyaya iyi semutori wenhau ari kutaura nemunhu wemuhurumende womudzimai wemunhu ari muhurumende ane maruramiro ekubvunza mibvunzo achipindurwa. Kana apindurwa ane maruramiro ekuzivisa vateereri kuti mibvunzo yandabvunza iyi yapindurwa zvakadai nezvakadai. Chandiri kunzwa ndechekuti first lady amai avo vakatiwo zvinhu zvavaitaura nawo zvanga zviri off the record. Off the record chibvumirano pakati pewapepeti wenhau vanotora nhau nemaofficials kuti zvandiri kutaura izvi hatisoda kuti zvishambadzweba, asi hatizive kuti pakasvikira nachibvumirano chakadaro here wasati watangisa kutaura. Tinonzwa kuti wakataura ndikati 45 minutes here. Zvinoreva kuti zvese zvaitaurwa for 45 minutes zvanga zviri off record.
Kana mutori wenhau achitaura nemunhu yatinoti interview, Nino uyu arikutaurwa naye akati off the record kumtoriwe nawo zvine uremu hwakadini zvinoreva chii
zvinoreva kuti uyu mutongi haiwo kutaura zvimwe zvinhu zvaasika kuti zvishambadzwe saka zvaakune mutoriwe nawo kuti abvume kana kuramba unogona kutaurwa zvinhu zvakawanda zvaunofunga kuti vanhu vanofanira kuziva asi kana wanzi off the record zvinoti hauchaushambadza ba saka ndinonzi ethical dilemma yema reporter
kutaura kwaita kwakaita mutori wenhau kuti ndiri kupa amai Munangagwa maawa masere 8 hours kuti vapedzise interview yangu navo kana vakasabvuma izvozvo ndinobudisa zvinhu zvavakati off the record munofungei nenyaya iyi papundwa mutemo hero pachorwa mutemo hero apa Professor Mukasa
chinhu chekutanga ndaicho kuti wakabvumirana here kuti zviri off the record wakabvumirana here kana wasina kubvumirana saka haana kutyora mutemo ba hausi mutemo ba inonzi ethics kungova chibvumirana chema vanotora nhau kuti tinotora nhau nemuto wekuti kana kashambadza zvinhu zvaa zviri off the record haasungweba hapana mutemo unomusunga so ndochinhu chekutanga chiripo ichocho chechekuti wakabvumirana here ndiri kunzwa kunzi Simba Chikanza ari kuti papasina chinhu chibvumirano chakadaro and chimwe chinhu chaari kutaura iye Simba wacho ari kuti iye ndike first lady ndiwo wakavafonera haasi iye Simba akavafonera ndiwo wakavafonera saka kana uri mutungamiri ukafonera munhu anotora nhau zvese zvaunotaura zviri on the record ngekuti uri mutongi anoita zvinhu zvinobata ruzhinji rwevanhu saka vanhu vanoda kuziva kuti mutongi uyu ari kutonga sei nyaya i dzakadai ari kudzibata sei chimwe chinhu chikuru chandida kutasimbisa panapa ndechekuti Simba Chikanza naHopo Chingono wamwe chetewo pane chinhu chikuru chawakafanana nechinhu chikuru chawakasiyana chawakasiyana ndechekuti waChingono anonzi investigative journalist anoruma achipuruzira waChikanza igangster yekunew york uya anotakura inonzi switchblade anobaya haapuruzire ba asi chaunofarana ndechekuti wese wanorwira wari kudiwi rimwe chete rekubatsira vanhu kuzimbabwe saka iye zvino handi vanhu vanoombera maoko kune both Chingono naChikanza ndekuti wari kurwira ruzhinji rwekuzimbabwe
avo vange vari vanodzidzisa kutapa nhau pauniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 vachinyora patwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti zvinokatyamadza kuti vamwe vatori venhau vave kumanikidza vanhu kutaura navo vachiti zviri kuitwa naChikanza kushandisa internet kutsvidzira vanhu kana kuti cyber bullying Rukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba vanoramba kuti Zimbabwe yainge ichichengeta Proteus Mpirinya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere 800,000 muna 1994 kuRwanda vachuchusi veUnited Nations vaitungamira kutsvakwa kake vanoti Mpiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare Ambassador Shaba vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunyura kuti zvionekwe nenyanzvi kuti ndiye here izvo zvakazopa kuti azivikanwe kuti ndiye mukuzeya nyaya iyi tabata vaFrederick Shaba
pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangurwa kuti isu seZimbabwe tanga tiingaziwo futi kuti Mpiranya wacho ari pati ari kupi nje statement iyo ndiyo ichatigaidza I don't have a copy of it here but ndo statement yatikuisa iyo
asi imi seZimbabwe manga muchishandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo
Tati nishanda nao pisipa wanga achuya Duyana mjese wanga achuda kubatirwa Taba sarangu tatishuwa itula Ya pana chisa tatishuwa mkata wae
Asi se urume ndipani zinu oe desa muru kuita kuti Muongorore kuti zaka famba si kutangari mnika kwenko ya ka reba kudai
Iye zinu nukuti alavaa ni report Ripoti ya washamba zavaka wakasika nukwa tiriwe Takutarika hivu kuti Chakajuu cha imbu itika Mnijia wa mpuranya
Guru kotari nonane zokujiza nane zibwe nyika Wafred kishava vange vari parunare muharare Sikbedari nori la kodero zewanu Wakene dimasie vanoti Avatenderani ne mashoko awashava Yekuti urumende ya isaziva kwa iwe na mpiranya
Kani statement ichabuda mpe para mangwana Rati kutanangu kuti Isu, se Zimbabwe, changa chunga ziyo futi kutimpiranya wacho aripati, arikuti. Nje, statement yu ndi isa tukaita, I don't have a cop of it here, but no statement ya tuku isa hiyo.
Asi imi se Zimbabwe, manga mishanda wa irene wangwa wacho ongo rave United Nations hapo?
Tati mishanda na ompe kutu wangwa wacho uya, duyara mzese wangwa wacho da kubaturwa, taba sarangu tatishuwa itira, ya pana chunga tatishuwa mzaka wae.
Asi se urumende pani zinu oe desa muru kuita kuti muongorore kuti zaka famba si kutangari mnika kwenko ya ka reba kudai
Iye zinu nukuti alavaa ni report Report ya washamba zavaka wakasika nukwa kiriyo Takutarika hivu kuti chakajuu cha imbu itika Mnijia ya mpuranya
Bwetari norwi rako 001 Wakene dimasie variparunare ni studio 7 Mai naspa maanyawu ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa muHarare dzekutsvaga anotora chigaro mudare reSenate chekutsvaga mudzimai anotora chigaro chakasiwa naSeneta Rejoice Timire avo vakashaya nechirwere cheCovid-19 gore rapera Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Amai manyau avo vamirira kutora mhiko vanoti vacharamba vachirwira kodzero dzevakaremara uye vanoti kukunda kwavo kwavaisa pachinzvimbo chiri nani chekuita izvi. Vakawana mavhoti makuma shanu nemasere 58 uye akavatevera amai Ana Shiri vakawana mavhoti makuma shanu nemanomwe 57. Amai manyau vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekukunda kwavakaita.
Kanzwa farani kusika zvese pamutete nekuti constituency yangu vakaratidza kuva nevimbo neni saka chinhu chakandifadza and chinhu chinondisikisa futi kuti dai Mwari vandibatsira ndakwanisa kuita zvakatarisirwa
Vaendera mberi vachiti vave pachinano chepamusoro chekuti varambe vachiita basa ravagara vachiita nguva dzose.
Apa ndane capacity saka andione kuti pane zvakasiyana nekurwira kodzero pachena. Apa I'm now ndingati a mouthpiece of the constituents. Saka ndinenge ndichishandawo neconstituency yangu. Constituency yangu ichinditumo zvairi kuda kuti zvisvike kuti tigove neupenyu wakanaka.
Amai manyau avo vakavamba sangano reArt Foundation Trust vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevakaremara uye vanotiwo vanofara chose kuti hurumende yave neurongwa hwekusimudzira vakaremara kana kuti National Disability Policy uye vanoti vamirira mutemo unoita kuti waro uhu hutange kushanda kuti vakaremara vabatsirikane. Vanyasha Nauma Dzongwe avo vanove munyarikani wevakaremara kana kuti Ambassador for Disability kuAfrican Union vati vanotarisira kuti amai manyau vachabatanidza vanhu vese vakaremara munyika asi vakati vamiriri vevakaremara muSenate vashoma.
Tikatarisa kuti disability constituents ine 15% of the total population. Saka tikatarisa kuti isusu 15% yese miriyoni vanhu vaviri. Vanhu vaviri vanopedza seka rachiona MP chaicho anokundikana kuti anga achimirira constituency yake chete hakwanisi kuipedza. Kwekuzvira vanhu vaviri vangapedze here nyika yose.
Vanorwira kodzero dzevakaremara uyewo vakavhota musarudzo dzane zuro vamasimba kuchera. vaudza Studio 7 kuti itariro yavo kuti amai Manyawu vachabatsira kugadzirisa matambudziko akawanda anosangana nevakaremara munyika.
Tetanga kuti tinge tine transport yekutione vanhu vakaremara vanokwanisa kushandisa. Chechipiri kuti vanhu vanowana iya inonzi assisted medical treatment order vange vachikwanisa kuwana order iyoyo kusvika vawana mushonga kana kuti kusvika vatenga mushonga nezvimwewo zvinoita kuita nemapresident of scholarship.
Mukuru anoona nezvakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu Dr. Christine Peter vaudza Studio 7 kuti National Disability Policy inopa gwara rekuti hurumende ichagadzirisa matambudziko evakaremara sei munyaya dzese dzingava dzezvifambiso, dzidzo nezvimwe.
Saka tiri kutadzidza kuti senator vane gwara yatingatiya roadmap yekuti vakabata polisi vanenge vachiona mafungiro evanhu vakaremara, nokuti polisi iyoyi yakagadzirwa ichiteerera zvakare matambudziko evanhu vakaremara vakanga vachiparticipata vachivawo involved mukugadzirwa kwayo polisi vachitaura matambudziko avo ichibva yafrema.
Zimbabwe Electoral Commission pamwe nevakapinda musarudzo idzi vanoti dzakafamba zvakanaka chose pasina mutauro sezvakaitika musarudzo dzemabi-elections dzakaitwa muna kurume. Vamwewo vakapinda musarudzo idzi ndiamai Manduna Stembeni vakawana mavhoti 47, amai Alice Chimwaza vakawana mavhoti 6, amai Ethel Monde vakawana mavhoti 5, amai Catherine Daniso vakawana mavhoti 4, kozoti amai Vongai Mutokoti vakawana mavhoti 4. Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri, munhukadzi nemunhurume, vanomirira vakaremara musenate, asi vakaremara vanodawo kumiririrwa muNational Assembly uye kuti vamiriri vavo musenate vawedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Monewsday, kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti yakwidza mutengo wesimba remagetsi nechinangwa chekuti vanhu varambe vachiwana simba remagetsi. Kambani iyi inonzi ine zvikwereti zvikuru uye zvakawanda. MuNewsday makare zvirongwa zvekugadzirisa nyaya yezveupfumi zvakazikiswa naVaemarson Munangagwa Zvindirapera pamwe chete nemugurukota rezvemari vaMuturi Ncube zvinonzi zvava kukonzera kushayikwa kwezvinhu zvizhinji zvinogadzirwa munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndakutaura maererano nezvezanupf kuti haa zvinezvi yazosvika pakurimirwa, yasvika pakuomerwa. Zvafanana nababa ari pamusha kana vatadza kupa mhuri chikafu, haa musha iwo haumbomira zvakanaka. Ndozvaita zanupf yezvino. Takuona izvino vakusvika pasaizi yekuti wakarikuruta masoja osvika pakubvunza mibvunzo yekuti munoona sei nachamisa. Vane hondo yekurwisana nachamisa yezvino, paimboti vagadzirise zvinhu zviri munyika vari kuita basa rekudzinganisana nachamisa. Ngavasiye mukomana wechidiki uyo ambopinda avaratidze, nekuti kumhanyisana kwavari kuita nayeka vari kutotadza kugadzirisa zvinhu zvemuZimbabwe zviri pagiraundi. Ezvino maticha haana mari, asi tiri kuona vari kuenda vachinorasa zvavo mari uku vachipa machifi. Chokwadi munhu akaenda kukoleji akapedza makore vari kutadza kana kubhadharira zvevanovadzidzisi vari kutadza, asi vosvika pakupa machifi mari yekuti vashandise zvavo.
Ine mubvunzo kune hurumende iri kutonga iyi, hurumende yedu yeZANUPF, kuti iye zvinezvi vari kuti vari kuda kupa madzishe motikari, vakuda kupa madzishe mari dzemaairtime. Zvavari kuita kumapurisa, vakuru vamapurisa vari kupiwa maairtime kuitira kuti vakuru vamapurisa vatume vamapurisa vachinti endai munorova. Ndozvava kuita kumadzishe, vada kutora, vada kupa madzishe kuitira kuti madzishe agowana kusunda vanhu. chiro madzisha akasunga vanhu vana vachadi because pandinopinda ndinovhota ndinashe ndinopinda ndindoka ndovhota ndindoka pandinoda chiro vakaita sei ZANU-PF chirekaita sei ZANU-PF apachina chaida chiripo nechongoti madzisha achangotora mota idzodzo ongodzishandisa chizvo vakaitwa kwamutariko vakanotora muhuku nechichi vachipa vanhu vanhu vakangotora akatora mabhasikoro akaendesa kubhinga vanhu vakatora sakavhotera chii tipusi vanhu havachadi
pastudio 7 apo makadi kuvashamarari vese vestudio 7 ndongotora pamusoro pemurume uyo wakaroora umweni murume vanhu vaitoziyana vanhu vaitoziyana zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora watoita apa asi muroora kwai murume umweni zvinorwadza ndichipesirangu ndichiti haiwa mukomana ngaapinde ndini zvangu zvingwingwi kumusha ndobva kuchipinge kwamariya kuno ndosouth africa eastern cape
aiwa ndabatikana vanhu vamwari nenyaya yakaitika kuhonde valley muzimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti ndatenderera zimbabwe ndichitsvaga vasikana vakanaka variko vakawanda zvokuti asi ndopo unowana umwe murume achienda kufemera mugodzi meumwe murume akomana aiwa mwari devapindira ndapota ende ndarwadziwa vana vemuzimbabwe vakanaka zvokuti iwo ubva wada umwe murume zvandiremera
pastudio 7 apo makadiko ndini star member vakomana ngatipepukei vakomana nyika iri kuenda kumawere takatarisa
ya inini ndini Kruger ndiri kuno kueastern cape ndinoti vamunangaro ava zvavakonawa kutonga ngavasiyirewo umwe amboitawo nenzira yaanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawo kutonga nyika iye isiye femili kai yekuti kwanzi ndeyangu hazvizi zvefemili seuchifi kana usabhuku anonzi kwanzi ndivo mudzinza rekwedu aiwa kana munakonewa ngapewo umomo wambozamavo vozipapa pachoza kuti vanhu vasiye vachirova vanhu vachidani vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatiri kugarira kuzano peita tiinde kutriple c
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sangano rezimbabwe union of drivers and conductors zutco rinoti riri kushanda nemamwe masangano mukuona kuti nyaya yekutakurwa kwevanhu kunofamba zvakanaka zvichitevera mashoko ehurumende ekubvumidza mamwe makambani kuti atakure vanhu kunze kwekambani yezupco mutungamiri wesangano rezutco vaudza studio 7 kuti sangano ravo rinorumidza zvikuru mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nedanho ravakatora rekubvumidza mamwe makambani nevamwe vatakuri kuti vatakure vanhu kunze kwekambani yezupco vachiti sangano ravo riri kushanda kuona kuti izvi zvinobudirira nokuti vanhu vange vachinetseka zvikuru
tinoda kutenda mutungamiri wenyika nekuvhura kwavakaita public transport yanga iri mumaoko mezupco nguva yese mushure mekunge kwaiswa mutemo unoti SI 83 of 2020 wakanga usingabvumire kana ani zvake kuti ashande mupublic transport asiri muzupco saka maoperators anga asingabvumirwe saka kuvhurwa kwazvaitwa kunoreva kuti mabasa aakuwanikwa tanga tine dambudziko musekta medu rekuti kumatrucks ndokwanga kwasara kuine basa kupublic transport kwanga kwafa nekuti kumakombi kwanga kuchitora vashandi vakawanda zvikuru saka tinoda kutenda mutungamiri wenyika nechinhu chakadai cha tiri kuti chisakanganiswe nevamwe vane interest avo chibude zvakanaka tinotarisa kuti local government inogadzira maregulations ichitarisawo kunoita kuri kuita transport vana vanga vakuita zvima drugs vana vanga vakuita zvakasiyana siyana saka tinoda kutenda zvikuru nedanho rakatorwa irori rinoreva kuti vana vamiji for transport vakuwana mari dzemapermits dzemaoperators license vana vid vakutanga kushanda kwakuitwa mafitness edzimotokari uyewo kumadoctors mamedical examinations akutanga kuitwa tikatarisa kukanjuru marank disk zvakutangawo kuitwa saka economy yakutanga kuvhurika kune vanga vachigadzira masits vanga vachitengesa maspace juti vana zinara nekuti makombi akawandisa anosvika kumaandarika kuma 30,000 kana anyatsotanga kufamba ese saka toda kutenda hurumende zvikuru kunyanya kune mutungamiri wenyika
vamaguraminga mutsauko wamakatarisira ndeupi uye mutsauko wamuri kuona ndeupi
tikatarisa pakutakurwa kwaiitwa vanhu mashure kwese uku vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa vanhu vaichema nekukwidzwa kwemafezi kukangonzi kwanaya kana kukanzi kwaita shortage yetransport kana kukanzi kwanoita diesel vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa izvi zvaikonzerwa nekuti kwakanga kusina maassociations tinotarisira kuti kanzuru yedu nelocal government even neministry of transport vakabvuma kushanda nemaassociations kukaiswa mutemo zvinhu zvese izvi kunenge kukusisina
imini sesangano rezimbabwe union of drivers and conductors chii chamuchaita mukubetsera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
isu takatogadzirira kare isu sezudhaki takatobatana nemaassociations kuti tione kuti tagadzirisa zvanga zvichiitika kumashure kwanga kuchiitika tsaona dzekuti vamwe vaidhirevha vasina malicense vanhu vaitukwa zvizhinji zvaiti vasabegi chera vanga asina kwokunoripota saka tiri kutarisira kuti masystems ataisa iwaya taane macode of conducts emadrivers kwaane macode of conducts emaoperators kuti zvinhu zvimire mune zvakanaka saka nyaya dzekuti maovercharge akunenge kusisina nyaya dzekutukwa nekuharaswa kwemadzimai marenki kunenge kusisina nekuti tinenge taane mamonitors tinenge tapa vanhu mabibs vanopfeka vachimonita munhu anenge hangomire murenga asina chaari kuita munhu anofanira kugadzizikanwa nezeta rapii necouncil uye anofanira kugadzizikanwa nevanhu kuti ari kuitei saka zvinhu zvese zvaitika kumashure kunenge kusisina vanenge vakuda havo kuenda kumushikashika vanenge vakushaisha vanoendera nekuti murengi munenge makarongeka muine motokari dzine mapepa muine madrivers ane mapepa uyewo zvakare munenge muine hunhu hwakanaka mota dzedu dzinenge dzine mapassenger insurance mota dzedu dzinenge dzine mapepa anodiwa saka kudzingirirana kuya kwakombeke kuchiitwa nemapurisa nemakombi kunenge kusiko saka zvizhinji tarisirai kuti mumaassociation zvinenge zvapera nekuti anenge akanganisa mumaassociation anodzingwa anenge akanganisa mumaassociation nemadrivers anodzingwa nekuti association inokwanisa kudzingwa nekuda kwokuita kwemamembers ayo
avo vange vari mutungamiri wezvitko vafred maguraminga vari parunhare kuHarare nestudio 7 yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inoshora mutori wenhau wezimi Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpiranye aidiwa kuRwanda nemhosva yekuponda vanhu amai Laspa Manyau vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare resenate tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Iva inesu zakari maniru anasi apo tichukupai zwerdingwe na uu. Ini, njini tanono kawande, njiri Washington DC, nchiti moswera zakanaka.